Zimbabwe haina kuzeiwa as a topic of the agenda. Yakango taurwa in passing. Nyaya dzakanga dzitaurwa yakanga iri nyaya yemamiriro yatingati security situation ku DRC vakataurawo zvakare kugadzirisirwa kurikuitwa sarudzo yekuEswatini yaiSwaziland. Yezimbabwe yakangosvikawo semubvunzo apo neapo. Uye zvichada tinyanye kuona ndechekuti musangano uyu it was a virtual meeting. Wakasangana tinangodere paZoom kana pazvivhiti-vhiti. Saka nyaya yeZimbabwe haina kunyanya kuva dambudziko. Sarudzo yeZimbabwe yakatopera. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe akatogadzwa. Vanopikisa vemuZimbabwe havana kumisa kugadzwa kwake. Saka vakabva vaisa Sadiq pachidanho chakaoma chekuti kana tikakurukura hakuna kwazvinosvika.
Regai tinzwe kuna vadzokora vadzokora.
Isusu, we welcome this big step taken by SADC to put the Zimbabwe's electoral dispute firmly back on the agenda of SADC. Tinozviziva kuti zvazvakaitwa izvozvo zvakatsamwisa vamwe vedu. Zanu PF yanga ichiedza nepainogona kuti SADC isataure nyaya iyoyo pamusangano uri kutevera. Makavanzwa vachitaura vatauriri vayo vachiti nyaya yeZimbabwe ichatozoenda kuSADC. Gore rinouya ndozvavanga vachinamata, asi isu tinofara kuti SADC yakaona kuti zvakakosha kuti itaure nyaya yeZimbabwe, nekuti iyo SADC yoga yakatozviona kuti sarudzo dzakaitwa kuZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka. Sarudzo idzodzo dzinofanira kudzokorodzwa.
Dr. Mavaza, manzwa zvataurwa navadzokora hanzi iko kutongokurukura kwenyaya iyi kwatopa imwe tarisiro kune vanopikisa. Munoti
kungova kuda kufadzana nezviwiti pamuromo. Nyaya haina kukurukurwa semafungiro ari kuita veTCCC kana kuti semheremhere yanga iri kukonzerwa nevanotsigira TCCC vatsigiri vayo nevamwe vamwe mapata akasiyana siyana. Hakuna sarudzo itsva ichaitwa. Kudzokorodzwa kwesarudzo kunongoitwa chete kana nyika iyoyo yatendera zviri pamutemo payo kuti paitwe sarudzo itsva. Saka sarudzo haingoitwa nekuti pane ari kuchema kana kugunun'una.
Vadzokora, tinoonawo kuti nyangwe SADC iri kunzi yakakurukura nyaya yeZimbabwe, pachine urongwa hunotarisirwa zvakare kuti nyaya iyo inge ichizosvika kune zvese zvamunotarisira.
Aiwa, isu tinongoramba tichiti hazvina kunaka kuti nyika dziite basa rekupira sarudzo dzoregererwa. Ndosaka muchizoona pasi rose kuchipedzisira kwaane hondo, vanhu vaakuita makakatanwa, vanhu vaakurovana bata mupfupi bata murefu. Inyaya yekuti nyika dzinenge dzichiregedzwa dzichiita zvisina kunaka. Saka ini ndiri kuona kuti SADC yazvionawo izvozvo. Makore ese aya ZANU PF yaibira sarudzo ana SADC vachitarisa kurutivi, dzimwe nyika dzichitarisa kurutivi. Asi iko zvino taona kuti SADC yachinja maitiro. Chakachenjedza ndechakatanga, hatisi kuda unity government, rapaite transitional authority igadzirise zvinogadziriswa kuti paite mareforms, tochipinda musarudzo dzakanaka dzinoitwa nevana veZimbabwe vakasununguka.
Tinotenda. Regai tinzwe kuna Dr. Mavaza. Tivhare chirongwa, pindurai tinzwe Dr. Mavaza.
Chekutanga ndechekuti hakuna chichaitika apa, ndirama ndakatsika ipapo. Badiro ZANU PF vadzokora navajonga, badiro ZANU PF rakabvuma kuti ngatiite sarudzo itsva asi tinoiita 2028. Saka hatina kuramba sarudzo itsva asi toiita 2028. Saka vadzokora ngavazive izvozvo, tiri kuda sarudzo asi tomira 2028. Makore mashanu akatarwa nebumbiro remutemo apfuura.
Regai tizwe vadzokora vapete chirongwa. Vadzokora, zvamuri kutarisira zvakaramba, zvii zvimwe zvingatarisirwa kubva kubato renyu?
Aiwa, ko inenge isiri nyaya yebato, inenge isiri nyaya yeTCCC, inenge isiri nyaya yapresident Chamisa, inyaya yevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vakamirira vari kuona kuti zvinhu zviri kufamba sei kuSADC ikoko. ZANU PF ikaramba yakaomesa musoro ichazoona kuti haina kungwara, nekuti isu sevana veZimbabwe taneta hatichada kuramba tichitambudzwa nevanhu vashoma-shoma. Tisu takawanda, saka tichaona zvekuita sevana veZimbabwe. Tine kodzero yekupinda mumugwagwa tichiratidzira kwese kwese